Musangano waitwa nhasi weNGNC, hurumende yauya ichiproposa kupa vashandi vayo 25% increment pa $100 cushioning allowance yavari kuwana. Zvichireva izvo kuti inenge yawedzerwa ne$25. Saka pamari dziri kuwana macivil servants 175, zvinenge zvichireva kuti $100 yeya 125 ichinziyo cushioning allowance ne$75 COVID allowance yobva yaita yose yasanganiswa $200 kuUS. Hurumende yauyazve ichiti ichatibhadhara bonus, asi havasati vanyatsopedzeredza, vachiri kuongorora vachiona kuti ndezvipi zvinokwanisika kuti vangatibhadhare sei bonus yacho.
Mazvitambira sei sevamiriri vevashandi?
Saka isu taongorora zvauya nehurumende, tati isu hatigone kuti $25 iyi tikomente nezvayo, uye kuti titi tinoida here kana kuti haina zvainotibatsira performance dzasara. Tati zvinenge zvakakosha kuti vatange vanyatsotiudza kuti bonasi richabhadharwa rakamira sei.
Asi imi tarisiro yenyu yanga iri yekuti paitwe sei?
Isu kutarisira kwedu nezvatiri kufunga ndezvekuti dai hurumende yagona kubhadhara $200 idzodzi dzidza kubhadharwa kuUS dollar, yobhadharwazve pabhonasi, zvichireva kuti munhu anenge ane $400 muna November. Ndozvatiri kuedza kuti employer atibhadhare.
Ko kumazim dollar uko matiwo kudii?
Tichitarisa mazim dollars atinowana, taona ipapo kuti hurumende haina chairi kuedza kuronga kuda kutipa, asi isusu tati aiwa, tarisai zvakare even kuzim dollar component.